Mangwanani akanaka vatereri, tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechishanu chikumi 9, 2023. Makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Evans Zininga, ndiri muWashington DC ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chanhasi.
Vafundisi havafaniri kunge vari vanhu vari partisan. Takatumwa kuvanhu veZANU-PF, takatumwa kuvanhu veCCC, takatumwa kuvanhu veMDC.
Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa pamwe nemutungamiri webato guru rinopikisa reCCC vaNelson Chamisa vakasangana nenhumwa dzemabhishopi eAll Africa Conference of Churches, AACC, vari kushanya munyika.
Kunewo vamwe vanhu vaya vakange vasina kuwana mukana wokubayiwa, saka uyu ndiwo mukana wavatova nawo wekuti vange vachikwanisa kuti vange vachibayiwawo nekuda kwekuti COVID haisati yapera.
Bazi rezveutano rinonzi riri kuparura chimwe chirongwa chekufamba richibaya vanhu nhomba yekudzivirira COVID-19 svondo rinouya.
Chirwere chekorera tirikuona kuti chiri kuenderera mberi munyika yeZimbabwe. Izvi zvichionekwa nekuti macases kana kuti uwandu hwevanhu vakurwara nechirwere chekorera huri kuita huchitiwedzerei.
Zvichakadaro, denda rekorera rinonziwo roramba richipararira kunzvimbo dzakawanda munyika. Iyi ndiyo misoro yenhau dzedu dzanhasi. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa pamwe nemutungamiri webato guru rinopikisa reCCC vaNelson Chamisa vakasangana nenhumwa dzemabhishopi eAll Africa Conference of Churches, AACC, vari kushanya munyika vachitaurirana nemapoka akasiyana pamberi pesarudzo dzegore rino. Vachitaura mushure memusangano wavo naPresident Mnangagwa kuState House, mutevedzeri wemutungamiri weAACC uye vari mutungamiri wechikwata ichi, Archbishop Martin Blaise Nyaboho vekuBurundi, vakati pane chivimbo chekuti Zimbabwe ichaita sarudzo murunyararo. Vati rwendo rwavo muZimbabwe nderekusimbisa kubatana nerunyararo munyika, sezvo yakatarisana nesarudzo idzo dzichaitwa muna Nyamavhuvhu. Nhumwa idzi dzinosanganisira Archbishop Maimbo Mundolwa vekuTanzania, Reverend Dr. Suzani vekuZambia, Father James Oyeti Latantio vekuSouth Sudan, Amai Ruth Mone vekuMalawi, Reverend Pakati Mauti vekuSouth Africa, mufundisi Dr. Bliss Divine Kofi Abeko vekuGhana na Reverend Charles Beharino, vanova munyori wesangano reAACC. Mukuzeya nezvenyaya iyi tabata nyanzvi yezvechitendero vari mukuru wekereke yeHis Grace Ministries International Church, Apostle Martin Matinenga, kuti tinzwewo maonero avo.
Ndinotenda nenhau yamasimudza ichi zvichitevera kusangana kwakaita mutungamiriri wenyika nebato rakamiririra kereke rinonzi All Africa Conference of Churches, rinotungamirirwa naArchbishop Martin Blaise Nyaboho vekuUganda. Kudyidzana kwatiri kuramba tichiona kuri pakati pemapato ezvematongerwo enyika nekereke idambudziko riri kutishungurudza zvikuru, nekuti tiri kuona kuti vafundisi vari kutadza kuti vapatsanure zvavakadanirwa nezvavakamiririra sevatumwa vamwari panyika pano.
Saka imimi zvamakatumwa ndezvipi?
Takatumwa kuzoponesa mweya, takatumwa kuzoparidza vhangeri kuti vanhu vawane ruponeso. Saka vafundisi nekereke vanhu vakamiririra denga, vanhu vakamiririra zvemweya, vanhu vakamiririra zveumambo hwamwari, kwete zvinhu zvepano panyika.
Takakura isu tichinzwa vana Bishop Abel Muzorewa, takanzwawo vana Reverend Kenan Banana, iko zvinotonzwa kuti vaNelson Chamisa vanotungamirira bato reCCC, mufundisiwo zvakare. Dambudziko riri papi kana vafundisi vakapinda mune zvematongerwo enyika?
Kana vafundisi vakakwanisa kuramba vakamira panzvimbo yavo yepapulpit vachitaura zvaJesu, Ivo wezvematongerwo enyika mapoliticians achamhanyawo nemujawo wavo wepolitics.
Saka vanofanirwa kuita sei vafundisi?
Kana isu semafundisi toenda kunopinda mune zvepolitics, tinoenda tiri dunga munhu tisina kupfeka hofisi yedu yeufundisi uye tisina kumiririra kereke, nekuti dambudziko nderekuti tikada kuti tidyidzanise umambo ihwohwo, umambo hwakasiyana. Umambo hwepano pasi ndihwo hunoitwa zvepolitics, asi umambo hwekudenga hunova umambo hwemweya, hunotaura huchikurudzira basa ramwari, chinova ndicho chinangwa chekudaidzwa kwedu uye nokutumwa kwedu.
Apostle, ndichipendera zvangu hurukuro yedu, muchidimbu imi muri kuti kereke haifanirwi kutomboswedera pane zvematongerwo enyika.
Kereke haifaniri kupinda mune zvematongerwo enyika. Kereke haifaniri kupinda ichibatirana nevanoita zvematongerwo enyika, nekuti pakusviba kana pakuipa kwekubatwa kunoitwa zvepolitics nekereke ichapedzisira yazorwawo mafuta mamwe chete yayo aisingazive, ikasvibisa chakanaka chakaitwa namwari chekuti vanhu vawane ruponeso. Vafundisi havafaniri kunge vari vanhu vari partisan. Takatumwa kuvanhu veZANU-PF, takatumwa kuvanhu veTCCC, takatumwa kuvanhu veMDC. Chinodiwa muumambo hwamwari hwatakamiririra kuponeswa kwemweya.
Nyanzvi yezvechitendero vari mukuru wekereke yeHis Grace Ministries International Church, Apostle Martin Matinenga, vange vari parunare kuPretoria kuSouth Africa neStudio 7. Bazi rezveutano rinonzi riri kuparura chimwe chirongwa chekufamba richibaya vanhu nhomba yekudzivirira COVID-19 kutanga nemusi wemuvhuro unouya. Chirongwa ichi chinonzi chinenge chiri chemazuva masere chichipera musi wa19 Chikumi. Mashoko ari kushambadzwa nevezveutano mumaruwa ekwaseke mudunhu remashonaland East anoti veutano vachange vachifamba mumaraini ose, uye vanhu vari kukurudzirwa kuti vaungane munzvimbo dzavanogara vachisangana neveutano kuitira kuti vakwanise kubayiwa. Nhomba dzose kubva pane yekutanga kusvika kune yechitatu yekuwedzera dziviriro kana kuti booster dzinonzi dzinenge dzichibayiwa. Uye veruzhinji vari kukurudzirwa kuti vatakure makadhi avo enhoroondo yekubayiwa kwavo nhomba. Vashandi veutano vachinzi vachange vachibayawo vana vane makore ari pakati pemashanu negumi nhomba yetetanus, diphtheria kana kuti TD. Iyi inove nhomba yekudzivirira chiomesa shaya kana kuti tetanus. Jonga Kandemiri weStudio 7 abata mukuru wesangano reCommunity Working Group on Health vaitai Rusike kuti tinzwe zvizhinji.
Urongwa hwekubayiwa kwevanhu nhomba yeCOVID-19 kutanga musi wa12 June inhau yakanaka zvikuru, nekuda kwekuti kunewo vamwe vanhu vaya vakange vasina kuwana mukana wokubayiwa. Saka uyu ndiwo mukana wavatova nawo wekuti vange vachikwanisa kuti vange vachibayiwawo, nekuda kwekuti COVID haisati yapera, COVID ichiriko uye chine njodzi. Nyangwe zvazvo sangano reWHO rakadeclare kuti COVID-19 is no longer a global health emergency, azvireve kuti COVID-19 yakapera.
Mungaona here vanhu pari nhasi vaine chidikwa dikwa chekuenda kunobayiwa nhomba, kana kuti vakawanda vanogona kunge vakutongofunga kuti chinhu chakapfuura?
Isu tine programu yatiri kutoita pari zvino izvi yakanangana neCOVID-19 iyoyo, asi tiri kuona kuti patinoita mumagungano apo patinounganidza vanhu tichipadzidziso takabatana nevezveutano, tiri kutoona kuti kunotori nevamwe vanhu vakawanda vari kuuya vachibayiwa. Tine vamwe vanhuwo zvekare vakanga vangobayiwa kana nhomba ingave imwe chete, tiri kuona vari kuuya vachibayiwa yepiri. Kwozoti vamwe vakanga vakangobayiwa mbiri chete, tiri kuonawo zvekare vachiuya vachitobayiwa mabhusta. Saka chidoti chiriko nekuda kwokuti vamwe dzimwe nguva vakanga vasina kunge vakapiwa dzidziso yakakwana. Saka izvino izvi tiri kuona vanhu vachiri kuda kubayiwa, sezvo vachiri kuziva kuti COVID-19 ichine njodzi. Uye pari zvino izvi tasangana kana kuti tatarisana nenguva yechando, dambudziko reCOVID rinogona kukura nekuda kwewinter season yatakupinda iyoyi. Saka chido chekubayiwa nhomba chichiripo zvakanyanyisa.
Imiwo sesangano, zvii zvamungakurudzira kuti dai zvaitwa neveruzhinji pamwe chetewo nevebazi rezvo utano ivava panyaya yeCOVID-19 kuti vanhu vange vachikwanisa kunzwa shoko nekuenda kunobayiwa vachiritambira?
Izvo zvakaonekwa kuti munhu anenge akabayiwa nhomba iyoyi anenge aine dziviriro yakakwana. Saka tese tine basa guru
rekuramba tichikurudzirana kuti vanhu vaende vanobayiwa. Vana vechikoro ngatiitei kuti vaende vanobayiwa, vane makadzi avo ngavaende nawo aonekwe kuti vanenge vakabayiwa nhomba ngani, kuitira kuti vanyatsobayiwa nhomba dzinenge dzakakodzera. Saka harisi basa rana mukoti chete, harisi basa rana chiremba chete, kwete. Tese tine basa guru rekukurudzira ivo vana, kunyanyanyanya vana vechidiki vava vari kuzvikoro, kuti vaende vanobayiwa nhomba iyoyi. Kunyanyanyanya tatarisa navo futi nenguva yemuchando yatiri kupinda, iyo inokonzeresa kuti kutozoita uwandu hwevanhu vanezenge vachibatwa necovid-19.
Muri kunzwa urongwa uhu kana kuona huri kushambadzwa zvakakwana here zvekuti veruzhinji vangaziva kuti kuchange kuine chirongwa ichochi kwesvondo rimwe chete?
Tinenge tichikurudzira hurumende kuti dai vaita kuti mashoko anyatsoshambadzwa, chishandiswa angave maredhiyo, materevhizheni, mapepanhau, naimo muzvikoro, dai taita kuti vana vese vange vachinzwa shoko iri. Nekuda kuti pari zvinezvi zviri kutaurika, bati kazhinji zviri kungotaurika panenge paine mameetings kana misangano inenge ichiitika kumacommunities ikoko. Asi dai taita kuti mumwe nemumwe anga aziva kuti pane urongwa huri kuitwa, kuitira kuti naivo vabereki vange vachikwanisa kusapota chirongwa chakadai. Nauye information pari zvinezvi haina kunyatsoti jekerere kana kuti chechetere nyika yose. Saka pada kugadziriswa ipapo kuti vanhu vese vange vachiwana chidzidziso yekuti pane hurongwa hwakadai huri kuuya.
Avo vange vari mukuru wesangano reCommunity Working Group on Health vaitai Rusike vari parunhare muHarare naJonga Kandemiri weStudio 7. Zvichakadaro, vanhu vanosvika 53 vanofungidzirwa kuti vabatwa nechirwere chekorera. Vamwe vana vanofungidzirwa kuti vakafa nedenda iri mumaawa 24 anosvika 3 manheru. Bazi rezveutano rinoti matunhu 11 ane chirwere chekorera munyika anoti Bohera, Chegutu, Chikomba, Chimanimani, Chipinge, Chitungwiza, Chiredzi, Harare, Gokwe North, Marondera, Mazowe, Shamba, Mutare, Murewa, Mwenezi, Seke neWedza. Mukuzeya nezvenyaya iyi tabata nyanzvi yezveutano vari mukuru wechipatara cheChinoi Mall Medical Center Dr. Josephat Chiripanyanga kuti tinzwewo maonero avo.
Chirwere chekorera tirikuona kuti chiri kuenderera mberi munyika yeZimbabwe. Izvi zvichionekwa nekuti macases kana kuti uwandu hwevanhu hwakurwara nechirwere chekorera huri kuita huchiti wedzerei ende huchienda kumatunhu akati siyanei. Nokuda kwaizvozvo tinokurudzira kuti vanhu vazvichengetedze kubva kuchirwere chekorera.
Vanozvichengetedza nenzira dzipi?
Tinokurudzira kuti vanhu vageze maoko vasati vabata chikafu, vageze chikafu chavo chavanoshandisa pakubika, vachigeza vasati vachibika, pakuboilisa mvura vaiboilisa mvura inyatsokuchena kuti vasaite chirwere chekorera. Tokurudzira kuti kana tichikwanisa kuwana mishonga yakaitasana water guard, moisa mvura dzenyu kuti mvura idzodzo dziuraye chirwere chekorera. Kuti kana makunwa mvura inge yakachena, tinokurudzira zvakare kuti vanhu vasashandise mabush toilets zekuitira tsvina musango nero chirwere chekorera chirambe chitekeshera chipararira.
Ko vanenge vatobatwa kare nechirwere vodiniwo?
Kune avo vanenge vabatira chirwere chekorera ukaona vatanga kuchaya uchiita manyoka akati nyanyiya yakaita mvura mvura, chinova chechiratidziro chekuti unokwanisa kunge wakurwara nechirwere chekorera. Kurumbidza kumhanya kuchipatara unobatsirikana, kune maantibiotics nemishonga mizhinji yamunokwanisa kuwana. Chinokosha kazhinji panyaya yekorera inyaya yekuti munhu akanga akurwara nekorera akurumidze kumhanya kuchipatara, akurumidze kunobatsirwa. Tinokurudzira kuti uyo neuyo anenge afungidzira kuti ane chirwere chekorera, zvikuru sei kuvana vadiki nevechikuru, ukangaona kuchichaya kana mwana achichaya zvakanyanyisa, mhanya yekuchipatara nekurumbidza. Ende muri munzira yekuenda kuchipatara, endai magadzira mvura yeshuga neisauti, mufambe muchinwa munzira, kana ari mwana mudiki muchimunwisa padiki padiki, kuti pamunosvika kuchipatara anga asiri dehydrated, asina kunyanya kupera mvura mumuviri. Tinoona kuti chirwere chekorera chinonyanya kuuraya kuburikidza nekupedza mvura mumuviri. Mwana anenge aita dehydration, ngati munhu anenge aita dehydration mvura yapera mumuviri, ndipo paanozoita macomplication kutanga kurwara nechirwere chekorera kusvika pakuzoda kuzoshayika. Saka kuti titi madets kana kuti nhamba dzevanhu, uwandu hwevanhu vanofa nechirwere chekorera huite ushoma, tinoda kuti vanhu vano inonzi salt and sugar solution kana kuti ORS, oral rehydration solution, mvura yeshuga nesauti, vasati vaenda kuchipatara mogara matanga kuna muchiri kumba, pamunosvika kuchipatara moramba muchinwa, zvinobatsira kuti chirwere chekorera chirapike nekurumbidza, mukurumidze kupora, mukurumidze kudzokera mumabasa.
Nyanzvi yezveutano vari mukuru wechipatara cheChinoi Mall Medical Center Dr. Josephat Chiripanyanga vange vari parunhare neStudio 7. Studio 7 haina kukwanisa kubata mtaoriri webazi rezo utano, sezo narimboja yavo yanga isiri kudairwa uye opataenda pamepo wa mujiri wange vasati vapindura mibunzo yedu ya tange taratumira. Tochimbo tarisa jirimuma bepa na wa nasi. Bepa na ure Chronicle rine nyaya yekuti siko kokela mpoko mwana kumana wewa imbo wa mtewezeri we mtungamiri wenyika wa mpelekezi la mpoko uye ange are mujere mshure mekubatwa ni mosha yekubata mwana asata bazera. Akapiwa mkana wekubisa mari yechibatiso uye akatoburitwa mjeri. Izwi zvinotevera kukwira kudare repamusoro kwaakaita achiti anoda kukwikwidza mutongo wekugara mujeri kwemakore makumi maviri waakapiwa. Bepa nau repadande mutande repainternet renewzimbabwe.com rine nyaya yekuti nhengo dzedare reparamende dzinopikisa dziri kuda kunzwa kubva kuhurumende kuti yasvika papi nekutsvaga vaitaidza mara. Mutori wenhau uye murwiri wekodzero dzevanhu akapambwa ndokutsakatika mugore ra2015. Nhengo yeCCC vaWilliam Madzimure vanoti vari kuda kuti gurukota rezvemukati menyika vakazembe-kazembe vazivise dare kuti vasvika papi nekutsvaga vadzamara. Pepanhau repadande mutande rezimlive.com rine nyaya yekuti dare repamusoro-soro reSupreme Court rakaramba kutambira chikumbiro chenhengo yedare reparamende yeCCC inomirira Harare North vaAlan Makam nechekuti Zimbabwe Electoral Commission ivape gwaro revavhoti pamberi pesarudzo. Vatongi vachitungamirwa naJustice Bunu vakati vaMakam havana kunyatsopira dare nyaya yavo zvakakwana.
Mamukasi vatastudio 7 apo pane zvimwe zvinhu zvinongoda kungoona vanhu vega government ngaione. Ukapinda mutaoni muHarare mwemuye kuma 3 o'clock unobudamo kuma 5 kana kuma 7 gavaite ka improvement ka gavaisewo kama butterfly road mamwe anomboitawo zvima flyover zvinda nepamusoro sezvinoita dzimwe nyika kana kuvandudza tauni yedu maroad kwete kungozaga timashopu tumwe tisina kana basa tichiro vanhu paspetso. Ndatenda hangu aka aka Harare
vakadiko pastudio 7 apo. Nokwasaimose mustagurura mambo jesu. Tinoda kukurudzirawo macitizens emuZimbabwe kuti chipuka chinonzi fazi chirinyorwa vanhu mazita. Musambotya, mazita anyorwai chaiko chiri manyosa 10-10 mazita akanaka. Asi ballot box unenge uri wega nongonopedza masports yako payelo chero mazita mapei makasungunuka musingambotyi zvavanoya nazvotorai matishedzi wavo. Asi ballot box mukomana ngaapinde ngaapindake mukomana ndatenda hangu.
Makadi studio 7 apo handinofara nekuteerera studio 7 handigoni kana kurara ndina kuiteerera. Aiwa vashamarari enderai mberi tinofara nestudio 7 hani ndinongotenda hangu vana mushamarari vanotaura pastudio 7 kuti aiwa arambai makashinga kusina dira munorerekera. Ini ndinoifarira sestudio 7 munzwa mumwe achiti ndezvenhema izvi ndeyekunyepa. Vaka aiwa hamuna kukura muchiiteerera imi. Saka ii ndinongonzwa kuda unongonzwa kufara muchiiteerera studio 7.
Maasvira sei pastudio 7 ko makuru vemapurisa vanotaura kuti havasi kuziva zviri kuitika munyika zvokuti kune vari kufamba vachishungurudza vari kutengesa zvinhu mumashops avo. Chii ichocho? Saka nyika yatobiwa kaiko kana mapurisa vasingazivi zvinhu zviri kuitika. Saka motoura kuti imi vanhu vari kunobhadhara faini kupolisi mapurisa ivo vatauri vemapurisa vozoya kuti avati havasi kuziva zviri kuitika. Indava vanochida kuti onange zvisina kukwana izvozvo. Hatisi vanhu vezanu p f vanoudza kuti zvisina kukwana. Chii ichocho? Ava mavhaza muvaudze kuti isusuka sana weZimbabwe nyika yedu tinoida chatisingade isusu muZimbabwe chatinoshoropodza utungamiri wezanu p f ndo watinoshoropodza. Munoba magoridhe kunoita sei? Mozoda kuti nyepera zanzi yenyika corruption ndoyai. Mozoda kuti nyepera kuti masanction but mi muchiita corruption usiku nemasikati mofunga kuti tiri mapenzi here? tatisingadi muZimbabwe isusu kunyeperwa neZANU-PF. Nyika yedu tinoida zvakanyanyisa, imimi vanhu veZANU-PF ndimi vatisingadi munotinyepera. Basa kuisa zvemutemo zvinani basa rese. Makatadza kuisa mutemo wekuti musabirire sarudzo mukatsika-tsika. Zvimutemo zvekuti mubirire sarudzo ndozvamuda kuti zvamuda kuti isi ratibviwe zvese.
Mazvera seStudio 7, mazvera seStudio 7. Indungwa nomubvunzo wano wekuti vanhu vekuSouth Africa vari vekuZimbabwe vanonetsa. Hurumende yakati tokubatsirai netransport mahara kudeclare mahara nokundopinda mabasa kumusha mahara nevanhu vaenda kuchikoro vanosvika vanoenda kuzvikoro. But iye zvinovorambirako kana pakazoita problemu yokuti maSouth African vedhudhula vamutsa musindo vaakuvarova vaakuvapisa votanga zvokuti hurumende yekuZimbabwe haibetseri. Toshungurudziwa ivo vakangonyarara. Saka vanhu vanonetsa.
Makadii vasamarari veStudio 7 vateereri. Ndoda kutaura kumaprofita ari kutenderedza maaudio achiti iwo maprofita vaudzwa izvi. Vaudzwa kunzi mbuya nehanda vakatsamwa ropa richadeuka muZimbabwe ZANU-PF yekuronga hondo. Ndoda kutaura kuti musashandisa zita ramwari pakunyepera wayana dzamwari. Siyai kuita zviprofita zvenhema, muregedze vanhu vafokase nekuvhota nekuita zvesarudzo kuti tiwane kuwana zvichabuda musarudzo. Regedzai kutaura zvamunotaura izvozvo nekuti vanhu vachapedzisira vakanganwa kana kurivara kuti vanofanira kuvhota nekuteerera zviprofita zvenyu. Tinozviziva kuti mumazuva okupedzisira vazhinji vanouya vachiti zviprofita, but zamai kurega kushandisa zita ramwari mukutaura zvinhu zvinenge zviri mupfungwa nemunyama dzenyu. Regedzai kuda kurasisa vanhu mukati mekutaura kuti isu tiri maprofita tiri kutsanya tiri mugomo, takatumwa namwari kuzotaura zvatanzi titaure. Siyanai nekuita izvozvo, mukurudzire vanhu kupinda musarudzo, vawanikwe vachindovhota, tiwanikwe tichindokumbira nokuti zvatiri kuvhotera izvi zvibude zviri izvo, kwanise kuwana Zimbabwe itsva, Zimbabwe inorusununguko, Zimbabwe ine uchi nemukaka. Regedzai kushandisa zita ramwari pakurivadza vanhu. Ndatenda. Zita, ndishumirai, ndiri kuno kuJobheki.
Hallo, ini hangu simaonere ndiri kuita nharwa yemavhoti. ZANU-PF ichanhiwa mavhoti achaite mwedzi nezvimwe asati abudiswa. Pendanga ndiri kuZimbabwe ndakaenda kuona kuti vanhu vanode CC zvakanyanyisa. Saka vanhu vachandovhota chienderana namambo osvika paipero vondochinja maonero endakazviita. Anyway, ngatimboona kuti vatiri kuimwa, asi ndo observation ndakaita zvangu kuZimbabwe.
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei neStudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu pawhatsapp namba inoti +12024650318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika munyika. Tinokukurudzirai kuti mazwi enyu asarebesa kuitira kuti vakawanda vawane mukana wekuburitswa pamhepo. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vatori venhau muKenya vanoti vatarisana nemhirizhonga inotyisa uye mashoko ekunyepa anonzi anosvibisa vatori venhau nekuisa upenyu hwavo munjodzi. Vatori venhau vanoti apo vaiita basa pairatidzira vebato rinopikisa rinotungamirwa navaRaila Odinga vakakandirwa utsi hunokachidzwa nemapurisa. Mukuru wemapurisa akakumbira ruregerero akati izvi hazvitarisirwi. Vatori venhau vanoti vari kurambidzwa kuita basa semienzaniso paifukunurwa vanhu vakatsanya kusvika vafa vachinzi nemufundisi wavo vaizoenda kudenga. Mutungamiri wenyika yeAmerica vaJoe Biden nemutungamiri wehurumende yeBritain vaRishi Sunak vanoti vakavimbisa kuti vachabatsira Ukraine mukurwiswa kwairi kuitwa neRussia. Vaviri ava vakataura mashoko aya kuvatori venhau kumuzinda weWhite House muAmerica. Kunyangwe kuine dzimwe nhengo dzedare reparamende muAmerica dziri kuti Ukraine isabatsirwe, vaBiden vakati vane chivimbo kuti vakawanda mudare reSenate vari kutsigira danho ravo rekubatsira Ukraine. Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica.
Mashoko anotevera anotaura pamire hurumende yeAmerica panyaya yekumbunikidzwa nekuchikorwa kwekodzero dzevanhu munyika dzinenge dziine hondo. Mugore radarika panga paine hondo dzinosvika zana munyika dzakasiyana siyana pasi rose. Izvi zviri mugwaro rakabuditswa mwedzi wapera nesangano reUnited Nations, sezvo hondo idzi dzichigona kupedza makore makumi matatu dzisina kugadziriswa, vanhu vanoomerwa zvakanyanya neupenyu. Muna 2022, United Nations inoti vanhu vanoda kusvika zvigumi nezvinomwe kana kuti 17,000 vakafa muhondo, chinova chikamu chakawedzera nezvikamu makumi mashanu nematatu kubva muzana kana kuti 53% zvichienzaniswa negore ra2021. Mumiriri weAmerica United Nations amai Linda Thomas Greenfield vanoti kuUkraine chete United Nations inoti vanhu zviuru zvisere kana kuti 8,000 vakafa, kunyange zvichifungidzirwa kuti uwandu uhwu hunogona kunge hwakadarika apa. Vanoti kufa kwevanhu ava mabasa eRussia yakatanga kurwisa Ukraine isina kana kudenwa. Amai Greenfield vanotiwo hondo iyi yakanganisa upenyu hwemamiriyoni evanhu mune dzimwe nyika vasisisina zvekudya. Vanoti Russia iri kushandisa chikafu sechombo chehondo, zvosiya vakawanda vachiyaura nenzara. Amai Thomas Greenfield vanotiwo zvakakosha kubatsira vanhu vanenge vamanikidzwa kuenda muhoteri nenyaya yehondo. Vanhu vanodarika zana remamiriyoni kana kuti 100 miriyoni vamanikidzwa kuenda kuhoteri nekuda kwehondo munyika dzakaita seBurkina Faso, Somalia, Burma neUkraine. United Nations iri kuyambirawo kuti kurwisana kuri muSudan pari zvino kunogona kusiya vamwe vanhu vanosvika miriyoni imwe chete vasina pekugara. Amai Thomas Greenfield vanoti zvakakosha kuti nyika dziite mushandira pamwe kuti vanhu vasarasikirwe neupenyu kana kufa nenzara. Vanotiwo zvakakosha kuziva kuti chikafu chinenge chapiwa vanhu chasvika kwavari. Vati dzimwe nguva vanenge vachirwisana vanoramba kuti vanhu vapiwe chikafu kana kuti vanouraya vanenge vachiedza kubatsira vanhu ava. Gore rapera vanhu vanopa rubatsiro mazana maviri nemakumi mashanu kana kuti 250 kusanganisirawo vakoti navanachiremba vakaurayiwa. Vamwe vakakuvadzwa, kurohwa kana kupambwa. Kupambwa kwevane mapazi ezveutano kunonzi kuri kuramba kuchienderera mberi. Amai Thomas Greenfield vatiwo kuuraya kana kukuvadza vanenge vachida kupa rubatsiro kutyora mutemo wakanyoreranwa nenyika dzepasi rose uye zvinofanira kushorwa. Vatiwo zvakakosha kuti vanhu vaite mushandira pamwe kuona kuti kodzero dzevanhu hadzityorwe munyika dzine hondo. Vaenderawo mberi vachiti vanhu vanofanira kuratidza kunzwisisa kwavo kune vanenge vachishungurudzwa. Amai Thomas Greenfield vatiwo vanhu vanofanira kuita zvose zvavanogona kupedza marwadzo kune vanenge vachitambura uye kuedzawo kuya nemazano anounza runyararo uye remangwana risina kumbunyikidzwa mukati. Aya mashoko anotaura pamire hurumende yeAmerica panyaya yekushungurudzwa kwevanhu munyika dzine hondo. Maverengerwa neni wenyu Blessing Zulu weStudio 7.
Mune imwe nyaya yatichangobva kutambira, kune mwana wepachikoro cheVictoria High School kuMasvingo chiri mudunhu reRudin makare muguta reMasvingo anonzi azviuraya zvichitevera kurambwa kwaaitwa nemukomana wake. Tichakupai zvizere nezvenyaya iyi. Sezvo nguva yedu yapera, regai titarise misoro yedu yenhau dzanhasi. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa pamwe nemutungamiri webato guru rinopikisa reCCC vaNelson Chamisa vakasangana nenhumwa dzemabishop eAll Africa Conference of Churches AACC avo vari kushanya munyika. Bazi rezveutano rinonzi riri kuparura chimwe chirongwa chekufamba richibaya vanhu nhomba yekudzivirira COVID-19 kutanga svondo rinouya. Zvichakadaro denda rekorera rinonzi roramba richipararira munzvimbo dzakawanda munyika. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu anokuonekai. Ndini Evans Zininga ndiri muWashington DC ndokusiyai muri mumaoko anotungamiri Nkomo achikupai chirongwa cheIsindirele.